Mukuru wesangano runane zvikuronga Murere Zimbabwe National Family Planning Council vaDeson Mashingise vanoti vanofara zvikuru nezviri kuitwa nevanhurume vemudunhu reManicaland panyaya yekuronga mhuri.
Permanent family planning method yakanatsoongororwa muZimbabwe Health Demographic Survey kuti varume vekuManicaland ndivo vamwe vevanhu vakati vanohuwandu hwakati kurei vanokwanisa kunge vachigamuchira nzira yefamily planning inoitwa kamwe ende iri yokupedzisira. Saka izvozvo izvo zvinotifadza kuti vana manyika vari kugamuchira nzira idzi dzakadai dzinoita kuti at least mamwe mapato azokwanisa kana kuti dzimwe nzvimbo maprovinces azokwanisa kugamuchira ruzivo urwu.
Vamasvingise vanoti kuchekwa zvachose dzimwe tsinga dzenhengo yesikarudzi yechirume kana yechikadzi zvakanakira kuti hapana zvineswa zvinozotevera panyaya yekuda kuronga mhuri uye nekuzoda kutora mapiritsi kana kubayiwa majekiseni nguva nenguva. Muzvare Rosario Manjengwa vanoti kugadzirwa kwesikarudzi yevanhurume kwakanakira pakuronga mhuri kuitira kuti pasaberekwa vana vasina kurongwa kana kutarisirwa.
Tinoona sepfungwa yakanaka nokuti vana vakawandisa nedzimwe dzenguva ka vana vando vanenge vakugara mumigwagwa vachiputa zvinodhaka vachinwa zvinodhaka ende pepesera pacho unoona kuti vana vachikoro chaicho vanenge vasina vanokwanisa kuendesa kuchikoro nenyaya yekuti vana vana vanenge vakawandisa. Two, mudzimai chaichai kuti awane nguva yekuzvishambidzawo pachake haana nekuti vana vanenge vakamuwandira zvokuti vana vanoda kupfeka vana vanoda kugezesa vanoda kuita sei. Plus anogona kutopesera neproblemu yechibereko kana musana as time goes on because utano hwake unenge uchidzikira nenyaya yekuti anogara akangobara ana akawanda nguva nenguva. Saka nguva yekuzorora hapana. Saka indona hangu ndeimwe nzira yakanaka yefamily planning kune vanhurume. Hatiti family planning iri kuvakadzi chete nekuvarume inofanira kunge iriko.
Vamwe varume vakatora danho rekuronga mhuri iri vanoti hazvitori nguva pakuchekwa tsinga dzesikarudzi uye zvinopawo kuti madzimai avo asanwe mapiritsi ekuronga mhuri. Mumwe ari kuronga mhuri nenzira iyi ndivasanewo zvimini vemumusha wechikanga.
Chinobatsire pakuti handizokwanisi ndovanda kukwanisa kusazvara vana vandisingakwanisi kuchengeta ndobve chine advantage yacho because ukazvara ana akawanda hazvizova kuzokwanisa kuchengeta zvodozvara vana unokwanisa kuchengeta panguva yacho.
Asi vatinachisigawo kemugari wemamutare uye vachibatsira vakawanda panyaya dzemishonga yechivanhu uye nezvemweya vanoti nyaya yekuronga mhuri haidiwi pachitendero uye nemadzitete guru.
Hatozinzwa zvekuti kumanikirani namba yakawanda but varume ava vari kuzvishambisa sei zvakashata izvi. Mubhaibheri makanzi handibatane tiwandi kuwanda semajecha emugungwa. Izvi zvabva kupi? Taizi chimbomira izvi zvamuri kuita izvozvo haisi Illuminati here?
Vamasvingise vanoti chikamu chinosvika 20% kubva muzana kana kuti 27% yevanhurume mudunhu reManicaland vari kushandisa nzira yevasectomy iyi zvichienzaniswa ne10% kubva muzana kana kuti 15% munyika yose. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.